manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tidosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera zvita 18 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini am a head of the pack. Yes, and I am going to be the chairman because Mature is here to yatekeshera.
Nhengo shanu dzeZANU-PF dzinoita magwaro adzo zviri pamutemo kuitira kuti dzikwipidze chinzvimbo chasachigaro wedunhu reMashonaland and West.
Takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy.
Bato reMDC Alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Makurukota maviri ari pavanhu vashanu vari kuda kukukidza kuvasachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland and West pasarudzo dzichaitwa mudunhu iri mumazuva mashoma ari kutevera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vasvitsa magwaro ava zviri pamutemo vanosanganisira gurukota reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaivhi Sparadza sachigaro wevechidiki vavengai Musenge vakafanobata chigaro chasachigaro vaAbia Mujeri pamwe nevaimbo vemukuru weZBC vaHedson Mchechetere. Vaparadza avo vakashanda kwemakora akawanda semutori wenhau vati yasvika nguva yekuti vave sachigaro weZANU-PF mudunhu iri sezvo vanhu vakawanda vari kuvakurudzira kuti vave sachigaro weMashonaland and West.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini am a head of the pack. Yes, and I am going to be the chairman because Mature is here kuyatekeshera.
Vamusengi avo vasakwanise kuti varambe vari sachigaro vechidiki nekuda kwemakore avawandisa vati mukana wavo wekukunda wakura sezvo vachitsigirwa nematunhu madiki akawanda kudarika anotsigira vamwe. Sarudzo izvi dziri kuitwa paine mashoko ekuti vari kukwikwidza vari kuzviita vari muzvikwata zviviri chimwe chichitsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi vamusengi vati manyepo vachiti hakuna munhu anogona kupesanisa vaviri ava. Vamujeri vati zvezvipoka vanongozvinzwawo asi vakati manyepo. Vamujeri vati vachakunda sezvo vaine makore anosvika makumi maviri nemashanu vari pachinhano chepamusoro mubato reZANU-PF. Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa kuna vamuchechetere namai Muliswa Chikoka panguva yataenda pamhepo. vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vatiisa rudzodza sachigaro dzinokosheswa zvakanyanya mubato rezanupf nekuti munhu anosarudzwa ndiye ane simba mubato kudarika kuve gurukota rehurumende.
Saka sarudzo iyi yeuchairman wezanu vanoikosheswa nekuti chairman ndiye ane simba rekugadzira mastructures. Asi ukazoona vanaparadza nanamai Mary Mulisa vakukontesta votoshamisika kuti saka vabasa ravo reuminista vachazviita rini iwari machairperson. Aiwa katinoziva kanonorai kuti muzanu pf kuita minista nokuita member of parliament hasina hazvikosheswi, zvinokwesesa kuti iwe uri kuita chii muzanu pf mupati. Saka munhu anokwanisa kutosiya basa rake reuminista achimhanyisana nezveuzanu pf ndosani nyika yedu ichi yakaparara.
Vangwenya vati nyaya dzezvemapoka dzagara dziri muzanu pf kubva kare, asi ivo vanenge vachingoramba vachiziva chokwadi.
Apa tinoona kuti nyaya dzebopoto dzemafaction ava vazanu pf hapana nguva yavakabvuma kuti kuna mafaction kuzanu pf kusvikira vakabviswa mugabe. Vanhu vaiti kune Lacoste, kune G40 zanu ichingoramba kuti hakuna zvakadaro, tikazongoona pfuti yakubuda chete.
Zuva resarudzo dzemasachigaro riri kutarisirwa kudomwa svondo rinouya pamusangano wepolitibhiro, asi vose vari kuda kukwikwidza vanofanirwa kuisa magwaro avo mukupera kwezuva ranhasi. Mangwana mazita evanhu vose vaisa magwaro achaziviswa pamusangano weprovincial coordinating committee uyo unopindwa nenhengo dzose dziri mupolitibhiro necentral committee muprovince, nhengo dzose dzeprovince pamwe nenhengo shanu dzepamusoro kubva mumatunhu madiki. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bato reMDC Alliance rakaparura chirongwa charo chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe, zvikuru vari kunze kwenyika, pamusoro pezvavanoda kuti zvinge zviri mukuumbwa kwehwaro hwezvido zvevari kunze kwenyika kana kuti diaspora policy. Chirongwa ichi chinenge chichitora pfungwa dzevanhu kuburikidza negwaro rine mibvunzo yavanotarisirwa kunge vachipindura. Munyori anoona nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato iri, vaKilford Shatwayo, vanoti vakatora danho iri senzira yekupa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukana wekuti vaise voga pfungwa dzavo muurongwa uhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu ndinodaira kuti takatanga takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy, kuti magariro avo vari ukoko, mabatirwe avo nenyika yavo yechibarirwe zvinonga zvichifamba sei, zvii zvinofanira kuitwa, marights avo kana zvatingati kodzero dzavo vari kunze ukoko semacitizens ezimbabwe zvinonga zvichifambiswa sei, zvinhu zvakaita sezveupfumi, zvakaita sezvematongerwo enyika, zvakaita sekuvhota kwavo, zvese zvinofanira kunge zvakanyika ichitaura kuti zvinofambiswa sei. So tiri kuumba gwaro iri, tiri kudedzera mwana wese weZimbabwe ari kunze kwenyika kuti abatirire pamwe chete nevana veZimbabwe vese vari kuisa pfungwa dzavo.
Saka gwaro iri rinenge richinzi chii vasachiwani?
Gwaro iri inonga richinzi people driven document, kuti iyo diaspora policy yacho ngainge itanzwa kuti vana veZimbabwe vacho vari kunze vari kuti chii, kwete kuti vanhu vakagara kumaofisi kwavanenge vakagara kuHarare vakutanga kunyora kuti zvinofanira kufambiswa so, zvinofanira kufambiswa so. Asi tinofanira kunzwa pfungwa dzevanhu sezvamunoziva musangano wenyu weMDC Alliance, musangano wevanhu, musangano uri paground, musangano une hwaro hwevana veZimbabwe. Saka tinodaira kuti chirongwa ichi chiri kufamba mberi zvakanaka, takachiparura shondo yapfuura.
Zvii zviri mugwaro iroro ramakaparura vasachiwaya?
Takaita questionnaire kana survey kana kuti nechishona gwaro mubvunzo ratakaisa kuvanhu riri kutenderera yavari kunyora rine zviga zvakati wande wande kuti vatsanangudze kuti zvii zvinofanira kufambiswa basa. Tinotarisira kuti weekend yega yega haipfuuri tisina kuita musangano wakadai. Iro vhiki rinori musi wemugovera nenguva dza3 masikati nguva yekuZimbabwe tiripa Zoom meeting, tikurukura zve nenyaya idzodzo tiripa masaisa yakasiyana sana kusanganisira Change Radio. Pa Change Radio ipapo tinenge tiri pama YouTube, pama Facebook pacho ne pa radio chaipo chaipo kuti tipe kodzero kumwana wese Zimbabwe anokwanisa kuti apinde pazvirongwa izvi, apinde aise pfungwa dzake kuti basa redu fambere mberi zvakanaka.
Iro gwaro irori ramuri kutaura nezvaro rakakosha zvakadi kuvana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika.
Gwaro iri igwaro rakakoshesesa panyaya yekutungamirirwa kana kuti kufambiswa kwebasa munyika yeZimbabwe. Sezvandataura kuti isu vamuna 2023 President Nelson Chamisa ndo vanonga vamutungamiri wenyika ino kumushure kunge vasarudzwa navana veZimbabwe mhombo. Yese Zimbabwe iri kutaura kuti mukovana ngaapinde. Saka isu ndo zvatiri kutarisa kuti aiwa ngatichitarisa vana vese Zimbabwe kuti basa rufambira mberi zvakadini. Hatisi kuda kungopinda, tinoda kuti gadzise upenyu wevana veZimbabwe, upenyu wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari mukati, vese vanonga vafunga kuti tinoda kudzoka kunyika, zvinhu zvavo zvinofanira kufambiswa zvakanaka.
Munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance, vaKilford Satwayo. Vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association rakaita musangano waro nezuro wokuziya matambudziko ari kusangana nenhengo dzaro munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitwa mushure mekufa kwedzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe National Practitioners Association nepamusana pedenda reCOVID-19. Mushandi mukuru musangano reTraditional Medical Practitioners Council, Amai Usna Zuyu, vakaudza Studio 7 nezuro kuti kufa kwakaita ng'anga kubva gore rakapera idzo dzaiti dzinorapa COVID-19 ndiko kwakavhundutsa nhengo dzemasangano akasiyana-siyana anoshandisa mishonga yechivanhu.
Vakatanga vachimbuta karizvito about COVID-19, but I think the second wave changed all our practitioners. Right now mukutona vese vakuda kuvaccinate everybody else after nezvazvo, just because second wave yakatora vakati wandei kumatraditional healers.
Mushandi musangano reReach Out Foundation vaDumisani Hamandishe vakati nhomba yeCOVID-19 haityise nokuti inoderedza huturu hwedenda iri zvakanyanyisa, zvokuti munhu akabayiwa nhomba iyi haazonyanyisi kurwara kana akabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Vaccine haifani kutyisa yeCOVID-19 nekuti vana ana mai vanotozviziva kuti kuzvipatara munhu akatongozvarwa anoita sei, anovaccine ana BCG, ana polio, ana measles. So tiri kuti isusu vaccine yeCOVID-19 yakangofanana nevaccine yemizu. Ini pachezvangu ndakatongobatwa neCOVID ndisandavaccinate. Ndavaccinatewa ndikazobatwa zvenayo, asi impact yayakava nayo pandakabatwa nayo pekutanga ndisati ndavaccinate nepandakazobatwa nayo kechipiri ndavaccinatewa zvanga zvatisiyanei, kuratidza kuti vaccine mumwiri wangu masoja akawedzeredzwa ari kubatsira kurwisa denda reCOVID-19. Saka tinoti chitiko chakadai maorganizations akawanda akachiita vakaita macampaigns ekupusha kuti vanhu vavaccinatewe vachibatsirana neMinistry of Health vachibatsirana nehurumende yedu yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Practitioners Association uye vari muvambi wesangano dzvene revapostori Bishop Cuthbert Nyaruvenda vakati ng'anga nemaprofita ndivo vanhu vanonyanya kusangana nevarwere vane matenda akasiyana-siyana. Nokudaro vanhu ava vanofanirwa kuva neruzivo rekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 uye kuti vasatapurirewo vamwe chirwere ichi kana chichinge chavabata.
Nasi tanga tine AGM yekuti ng'anga nemaprofita ngavabayiwe mavaccine, nokuti ndoo vanogona kuirwa vachisangana nevanhu vakawanda vanogona kutapurira vanhu zvirwere kana kutapurirwa zvirwere, vozonotapurirwa kumakereke, kumatare nekumadzimai nemhuri. Saka ndiri kuti ngavabayiwe mavaccine, ndo awareness yatatinayo.
Mutungamiri wesangano reTalk Cancer Zimbabwe Muzvare Michelle Madzudzu vakati denda reCOVID-19 richiripo, nokudaro vanhu vanofanirwa kupfeka mamasiki kugeza maoko nesipo nguwa dzose uye nekusa ungana zvese zvinokurudzirwa ne World Health Organization. Mukuru anoona nezvekurwisa kwedenda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanogara vakakurudzira vanhu munyika kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvakanyanya munyika. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzamira.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 10 vafa uye vamwe vanhu 10 nemumwe chete vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwaiitika muguta reKarachi kuPakistan. Izvi zvaitika nhasi paBanga uye mapurisa anofungidzira kuti izvi zvinogona kunge zvakonzerwa nemweya wegas wanga uchibuda zvisina kuchengetedzeka. Kambani hombe yemuAmerica yePfizer yakazivisa nezuro kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kuramba chiripo kusvika mugore ra2024. Mumwe mukuru mukambani iyi akaudza vakasima mari dzavo mukambani iyi yePfizer kuti dzimwe nzvimbo nematunhu dzicharamba dzine dambudziko rechirwere ichi kwegore rinotevera kana makore maviri anotevera, sezvo chirwere ichi chinenge chadzika midzi mumatunhu aya. Tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMavelas Mutsvanganya uye weStudio 7, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibize. Tinokuchingamidzai muchirongwa muzvare Chibize.
Makadi zvenyu vachoto, tei zvikuru nekutaura neni?
Totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipangamazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kurei nokuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese, even kuzifa chaiko. Kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinoipa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawane rutsigiro rwakasimba ndiro kuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete, saka voisi yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nokuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete plus anenge achingomirira vasikana chete, asingamiriri bhora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi reZifa, muchiri mubhodhi here?
Kwete, handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumiririra bhora ravanhukadzi iye zvino. Ini ndinongo vaadvisa ndiri kunze ndichingovati apa dai madai, apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka varume dai vanga vachitinzwisisawo vangadai vaitora sesu takambogara muzifa bot for 10 years ndichimirira bhora ravanhukadzi, dai vachichitoro chipindo even kupinda pao vice president chaiwo weZifa. Tinokodzera kuneni, kunana Mavis Gumbo, kunana Miriam Spanda, kunana Cecilia Gambi, vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer palevo iyoyo, vati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora, havasi mukati. Vanotongotiwo pavawanawo mukana vobva vataura.
imi makanga muri muzipa board sekutaura pamaita kwemakore gumi ndezvipi zvipinga izvo zvamaisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezipa board vari vanhurume
zvipinga izvo zvatainyanya kushanda kuona tiri muzipa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence vasikana tisakatanga kuqualifya ku Africa Cup of Nations ya asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai vasikana tivatende havazvidi zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhukadzi for makore emana zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro saka varume havadi kuti vasumudze musoro handisi kuti ikaucha here kana kuti chii chinotikonzeresa kudaro but zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira bhosi patanga tave nepatave zvinezvi tingadai iye zvinezvi takurohana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL but zvakatadzika nokuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva
chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane moita chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa
dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana tinosvorana ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo ndinoti dai ndandinini ndiripo but hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chivizhe ndofunga bhora rinongobudirira ini ndikaranawo resi yangu ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana sezviri kuita iye zvinezvi maichikosi pavakapinda muchinzvimbo chavo cheuchairperson vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei apa topaita sei bhozi zvinhu zvanga zvaramba munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongorori anoona kuti apa ukadai apa ukadai unobva wazvishandisa bati vanhukadzi kungava kupolitics chaiko kazhinji chinotodzikisirana isisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muafrica but nenyaya yekuti tinodzikisirana pasi
tinotenda muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano pastudio 7
mazvita henyu nokundipawo mukana
avo vanga vari chipanga mazano cheZimbabwe women football muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi muchirongwa tiri kutarisa nezvematanho anotorwa echivanhu kana mvura ichinge yanonoka kuturuka tichiita hurukuro namambo Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu remashonaland central tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo Nembire
kazwai vateereri kazwai mhuri yeZimbabwe muri matii mana yenyika yedu ndodaira kumatii mana ikoko mvura iri kuita apo nepapo asi haisati yawanda Mambo Nembire vari kutaura
Mambo Nembire zvii zvingaitwa kuti vanhu vanga vachiwana mvura
handingataure kuti tapatanho rokuti hatichisina mvura zvachose nokuti maweather report hatiri kungoverengawo mumasaisai nomumanewspaper nepapo nepapo vari kuti mvura ichange yakangofanana nezvaigore rakapera asi kutaura ini ndekokuti mvura yatinonokei gore rakapera takanga taane mumera gore rino vanhu havasati vatombokanda mbeu pasi asi semadzimambo vanobata chivanhu vanobata tsika dzavo kumatunhu nguva yakwana yekuti kana zvaramba zvakadai taakutoita mikwerera kana mafuwe kuti tione kuti mvura yadenda atipa mvura nokuti mamiriro akaita zvinhu haasi kunyatsotikomborera saka zvakanaka kuti mambo namambo ane dunhu rake netsika dzake dzaanoteedza tikurudzire kuti isusu tiri vechivanhu tiite mukwerera mvura inaye ingange isina kukwanira asi mvura inonaya zvekwazvo chaizvo mvura inonaya
changamire mataura nyaya mukwirira nemafuwe tichiona kuti vazhinji vanogona kunge vateerera chirongwa chino havachatombozivi mazita amataura iwayo mungatsanangura kuti zvii zvinoitwa
kana tichitaura kuti mukwirira kana kuti mafuwe watinobika ndio kukumbira mvura kunyanyatenga kusvika vanhu isisi vanhu vatema wawawo haungobikwa vanhu vachero aha unotobikwa nevanhu vazera vasiri kuenda kumatenga ndo vanobika wawawo vapedza vagumaura ndo vanobika wawawo womukwerera unobikirwa panzvimbo inenge yakatotarwa namambo yatinoti matende maro kure nemisha panzvimbo inenge yakatarwa ini ndine mudunhu rangu ranotonga ndine matende maro maviri rimwe riri kune rimwe divi rimwe riri kune rimwe divi ndopanounganwa ipapo vanobika wawa ipapo hauende kumba aha unobikirwa ipapo vanenge vaakubika doro iri vemafuyo kana mukorera vanenge vaakutogara ikoko
zvinobikiswa wawa iwohwu zvinhu zvakaita sei zvinobva kunani
maita zvakanaka vazvijonga zvinobikiswa wawa tinoita mukombera machuma chomuzukuru zviyo chibage zvimwe nezvimwe tounganidza zvinhu zvedu tozvipira munyana ndenga zvinoenda unobikwa nemadzimai aningangoti chembere
totarisa pari nhasi vakawanda mumatunhu menyumu vanhu vaakunamata vamwe vanoti havachapindi muna izvozvo zvekukumbira mvura kune musiki muchishandisa chivanhu chamataura ichocho zvinoitwa sei izvo
tinavo vazhinji chokwadi vave magemenzi asi vazhinji vatinavo vachirimo kuenda kuhosi inosiya rimwe vachirimo vachiri kutibatira mabasa akafanana naiwayo vazhinji vacho vamwe vatombosiya magemenzi iwayo nekuti tinovaziva kuti ndokwaakabva muriro akabva kumasuuriro ndokwavakabva ikoko vasati vapinda muzvinamato saka chatiri kuda apa kugutsa dumbu mhuri nenzara inonetsa kutsuura matigere asi mhuri yakaguta inotonge zvakanaka saka tinovaziva kana kwatoomera seni mambo ndakuziva kuti kudyiwa nemasowe ndinoenda kunovakumbira vouya togara pasi voita nyaya dzokuti nyika ifambe zvakanaka mvura inaye munyika vozodzokera zvavo ungano ravo hazvinyore semunhu izvozvo
aiwa ndatenda changamira aiwa tinotenda
ndatenda vajonga mukanya ngatigarei nerunyararo tivanhu vane tsika dzavo
manga makateerera kuna mambo Clemens Nembire vekumount Darwin kudunhu remashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti chimbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 aiwa vateereri nguva yedu ndiyo yaita shanje tinotenda kwamuri vateereri vane mashoko atashandisa nhasi aya anga ari mashoko pamwe nemaonero evateereri vestudio 7 tinokukokai kuti murambe muchititumira mashoko enyu kuno kustudio 7 nokuti chirongwa chino ndechenyu imi vateereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi nhengo shanu dzezanupf dzinoisa magwaro adzo zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze chinzvimbo chasachigaro wedunhu remashonaland west bato remdc alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana vezimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.